manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina nyamavhuvhu 16 2018 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa na studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reConstitutional Court rinozivisa kuti richanzwa musi wa22 nyamavhuvhu nyaya yakapinzwa mudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwava Emmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Masangano akazvimirira ochema-chema nekugadzwa kwakaitwa makomishina kuti afambise mabasa emakanzuru. Pasi rose rinochema kushaya kwemuimbi akaita mukurumbira Pasi rose Aretha Franklin. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare reConstitutional Court razivisa kuti richanzwa musi wa22 nyamavhuvhu nyaya yakapinzwa mudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwakaitwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Izvi zvaziviswa zvichitevera musangano waitwa nhasi nemukuru wevatongi vematare Chief Justice Luke Malava pamwe nemagweta ari kumirira vachamisa navamunangagwa rimwe remagweta ari kumirira vamunangagwa zvakare vari munyori anoona nezvemutemo muzano PF vamunyaradzi Paul Mangwana vaudza Studio 7 kuti dare raudza vese vari munyaya iyi kuti vanofanira kunge vaendesa magwaro avo ese kudare musi uyu usati wasvika mashoko aya atsinirwa nemunyori mukuru mubato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora.
Tanga tiri kudare nhasi pamwe chete nemagweta akamirira vanhu vese. Nyaya yakurukurwa nezvayo naChief Justice vaLuke Malaba ndeyekuti nyaya iyi yakunonzwika musi wa22 August uri musi wechitatu ndopachatongwa nyaya uyezve papiwa mutongo wekuti vese vane zvinyorwa zvavanoda kuisa kumatare wobva wazviisa deti iroro risati rasvika. Zvichireva izvo kuti musi wa22 ndipo pekuti nyaya inenge yako tongwa mudare. Poonekwa kuti vanotonga sei ichatinge chitongwa nema judge anokwana 9 majaji ese eConstitutional Court ndiro dare repamusoro ekudarika matare ese uyezve zvarichatonga zvinobva zvatongoperera ipapo yatingati pachino kudecision yavo iri final.
Sachigaro werimwe remasangano anongorora sarudzo munyika reelection resource center zvakare vari gweta vatrust maanda vaudza Studio 7 kuti zvaitwa izvi zvinoendera nemutemo webumbiro renyika uyo unoburisa pachena zvinofanirwa kuitwa kana pachinge paine munhu asina kufara nesarudzo.
Vafaila nyuto yao kati mumazuva manomwe ekunge sarudzo dzataurwa kuti ndiani awina vanonofaila mapepa avo ikoko. Vapedza kufaira vanoenda nao voenda kunovapa zvakare kune povari kupikisana naye kuti akakunda sarudzo zvisiri pamurao mhere nemapepa avo. Iye achinge apiwa mapepa iwayo ane mazuva matatuwo zvakare ekufailawo zvakare nekoti mhinduro yake pane zvinenge zvichitaurwa senyunyuto neanenge achiti ndakaruza uyo. Kana afaira kudaro mhinduro yake avawo zvakare vanopafuna mazuva matatu ekuti vazopindura kune zvataurwa nevari kupikisa vacho. Mashure mazuva matatu vanobva faira inozi reply yavo pamwe chete nevanozi maheads of argument kana kuti iparo rinobudisa zvichitono zvavo maererano nezvinorehwa nemutemo.
Section 93 yebumbiro remutemo wenyika inosungira kuti Constitutional Court inzwe nekupa mutongo panyaya dzakadai mukati memazuva 14, asi vamaanda vati nguva zhinji yacho inopera pachifambiswa magwaro pakati peanenge akwidza nyaya pamwe nevanenge vachipikisa.
No, mazuva iwayo matatu nematatu nematatu yo nofunga anogona kusvika kuita 9 chete pakufaila kwao, then osvika pa 12 uya kwasifaira maheads ako kupedzisira. Saka nyaya inogona kusvika musi we 13 wacho kana we 14 mushure mekunge nyaya yafailiwa. Saka zvinoita mapepa iyo anofailiwa achifaira vachidzokodzana vachitambidzana mapepa kusvikira nyaya nzvikwa. Inogona kuzvika musi we 13 kana musi we 14.
Panyaya iyi vachamisa vakakwidza nyaya yavo kudare nemusi wechishanu chapfuura, uye vamunangagwa vakapindura nezuro. Izvi zvave kureva kuti vachamisa vanopiwa mazuva matatu zvekare kuti vachipa uchapupu nekutsanangura kuti sei dare richifanira kupa mutongo wavanoda. Vamunangagwa nevamwe vakadomwa munyaya iyi vachapiwawo mazuva matatu ekupindura, uye kana izvi zvichinge zvaitika dare ndoparinozogara nekupa mutongo waro. Mutongo wedare iri haupikiswe sezvo riri iro dare repamusoro-soro munyika. Dare iri rine simba rokupa mutongo richidoma kuti ndiani akakunda musarudzo kana kuti sarudzo iyi iitwe zvekare. Rinokwanisa kupawo kana mumwe mutongo warinoona unokodzera panyaya iyi. Dare reConstitutional Court rine vatongi vapfumbamwe vanosanganisira mukuru wevatongi munyika Justice Malava nemutevedzeri wavo Justice Elizabeth Kwaunza. Dzimwe nengo dzedare iri vatongi vanoti Justice Venanda Ziyambi, Paddington Garwe, Ben Chachwayo, Bharat Patel, Chinembiri Bunu, Antonio Guava na Justice Rita Makarau. Ndakamira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Manguja.
Vakamirira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa nasi vasangana nemumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols. Pamusangano uyu vaviri ava vanonzi vakurukura nezvesarudzo dzichangobva kuitwa munyika, nyaya yekodzero dzevanhu pamwe nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Siwanda vanoti vachamisa vafadzwa zvikuru nemukana uyu sezvo vakwanisa kukurukura nezviri kuitika munyika. Musangano uyu unouya mushure mekunge vaNichols vasangana nezuro nemutungamiri wenyika uye vari vakamirira ZANU-PF musarudzo yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachizivawo mamiriro akaita zvinhu munyika. Vachamisa vari kupikisa kukunda kwavaMnangagwa musarudzo yemutungamiri wenyika, uye dare repamusoro-soro riri kutarisirwa kunzwa nyaya iyi musi wa22 mwedzi uno. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Siwanda pamusoro penyaya iyi.
Vataura nezvenyaya yeZimbabwe vakataura nyaya dzemaelections and president vari kufara kuti nyaya dzavataura dzinenge dziri kufamba uye pane kunzwisisaka.
Saka ndiani adaidzira musangano uyu?
Musangano wangobuda nekuti vangotaudzana kuti pane nyaya dzinoda kutaugwa, ndobva paita kuwirana kuti aiwa ngatimbosanganei tione kuti nyaya dzacho dziripo ndedziti.
Tinoonawo kuti musangano uyu waitika apo Zimbabwe yakamirira kunzwa zvichabuda kumatare edzimhosva pamusoro pekupikiswa kuri kuitwa navachamisa zvakaziviswa neZEC. Vataurawo here pamusoro pesarudzo?
Ndanga ndo nyaya yataurwa iyo yekuti Zimbabwe inoda demokrasi uye inoda maelections anovimbika muvanhu, nekuti yaifanirwa kubudisa zvakabuda musarudzo isingaite zvokungotaura zvainoda pamusaka pekuti akabudirana.
Asi misangano iyoyi inobatsirawo zvakadii kuvana veZimbabwe?
Pasi pano hapana nyika inorarama nekuda kwayo. Tinorarama munyika pano nekuti tinodyidzana nedzimwe nyika, uye panenge paine kubatsirana panyaya dzakawandisa dzeikonomi, dzesecurity. Nezvakadaro kutaudza dzimwe nyika panyaya idzodzo chinova chinhu chakanaka zvikurusa.
Ivo vachamisawo vari kuti musangano iwoyu waona wakakosha zvakadii?
Misangano yakadai yakakosha zvikuru sana kuti zvamunoziva nyika dzinoda kuti tifambidze nyaya dzesarudzo tichiteedzera zvinoita kana zvakaurayirwa nedzimwe nyika pasipano dzakawandisa. Saka kutoti vatoita musangano wacho iyo kuratidza kuti vanofunga kuti kusangana kwenyika chinova chinhu chakakosha zvikuru sana.
Tinonzwawo zvakare kuti dare razivisa kuti nyaya yakakwidzwa navachamisa ichanzwikwa musi wa 22 August. Izvii zvamungataurawo?
Tatakatomirira kuti tizive kuti nyaya yacho ichaitwa rini. Saka zvazvabuda kudai zvinenge zvanaka. Takutomirira kuti matara atarise umatinawo. Tinorangarira kuti tichaburira nenyaya yekuti evidence yatinayo inenge yakati kurei uye ndiye manumbers. Manumber anoita.
Mune mukana here wekupikisawo zvatiri kunzwawo zviri kupikiswa neZANU-PF ichipindura kunyaya iyo iri kudare?
Magweta president kutotaura kuno ari mushishi kupikisa izvozvo kubudikidza neevidence yatina.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda vari parunare muHarare neStudio 7. Masangano anomirira vagari munyika ari kushoropodza kugadzwa kwakaitwa makomishina kuitira kuti afambise mabasa emakanzuro kudzamara makanzura akasarudzwa agadzwa zviri pamutemo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nhasi, masangano anomirira vagari aratidza kunyunyuta zvikuru sezvo makomishina akagadzwa aya ari enhengo dzeZANU-PF. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa kumasvingo United Residents and Ratepayers Alliance, muzvare Easter Chimanikire, vati pakasarudzwa makomishina aya kwaifanira kupinzwa vanhu vasina bato ravakarerekera uye vane ruzivo rwemabasa emakanzuru.
Isusu sevagari vemasvingo tinoona zvisina kugadzirika mushe kuti tinowana makomishina anenge achibva kupolitical party 1. Zvinoita kuti development yedu, even service delivery chaiyo, isave iri balanced. Taidawo kuti vanhu vave vari independent vaipinda mumakomishinza. Even isusu we get worried even pamaallowances avo chaiwo, because nechida kuona kuti service delivery ndo yafambiswa mberi kukunda masalaries nemaallowances evanhu.
Mudhorobha remasvingo, gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai moyo vakagadza vagodha dunira avo vakakundwa musarudzo dzeparamende dzebato ravo navaBernard Mazarire vemasvingo eBen kuti vaite sazvigara vekomishini yedhorobha kusvika makanzuro agadzwa zviri pamutemo. Kuchiredzi, mutauriri weZANU-PF masvingo vaRonald Ndava ndivo vakaitwa sazvigara wekomishini iyi ine vamwe vavo vebato vakakundwa pamwe chete navo musarudzo dzebato ravo. VaEdson Dhuwe veUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust vati makomishini aya aifanira kusarudzwa nevagari kwete nebato.
Chekutotanga chisiri pachena ndechekuti makomishins aya akasanangurwa nani kuti vapinde muofisi vachiita basa ravari kuita, uye ruzhinji rwemutare rwanga rusina kana yatingati roo yayakapureya mukusarudzwa kwemakomishins aya. Zvinoita kuti vanhu vazofungidzire kuti nedzimwe dzenguva makomishins aya ari kuzadzikisa zvido zveumwe munhu kana zverimwe bato, nekuti zvanga zvisiri pajekerere uye zvanga zvisikuzadzisa zvido zvavo. Asi isusu semusangano seumurati tine chishuwo chekuti makomishina aya achazvisiyanisa nemamwe akamboiswa mamwe makore aya, aizoonekwa akukanganisa mukupiwa kwemastenzi nekudisapeya kwemamwe maproperties elocal authority.
Mukuru wemabasa kugweru Residents Forum vachaus mazoro dzevatiwo havasi kufara nekuti makomishana aya achapuwa mari dzakawanisa uye dzichibva kukanzuro dzabhadharwa nevagari.
Kuiswa kwakaitwa makomisheni isu gweru Residents Forum ndonaso kuti hakuna kunaka, nokuti vanhu vakaiswa ava havana kusarudzwa nevanhu ndochokutanga. Vanhu vakadyiwa kumaprimary election kwao kumaelections akaitwa ayanzi.
Vamwe vakanyorera mukuru webasa mubazi ravo masvingo vafunga imbetsa vachiti vakagadza makomishina aya vachiteedzera mitemo inobata kutongwa kwematunhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamwe kuti tinzwe kuti sei vakagadza nhengo dzeZANU-PF chete. Makomishini aya akaitwawo mumaruwa nemadhorobha ose munyika, asi vagari vanoti kusarudzwa kwavo hakuna kuitwa pachina sezvo kwakatorwa vibato rimwe chete uye vakakundwa musarudzo. Nyanzvi munyaya dzekutongwa kwematunhu, Dr. Davidson Muchadenyika vanoti makomishini aifanira kuve nevanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana.
Nyangutaura ndezvekuti macommissions ari pamutemo tichitarisa bumbiro remutemo wedu nemitemo ino wana nezvekutongwa kwematunhu yatingati Urban Councils Act ne Rural District Councils Act. Asi tinozoita dambudziko rekuti macommissions aya haana kutora vanhu vanobva kumapato akasiyana siyana. Watingati muchirungu maya inclusive, haasiri inclusive.
Asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa kuBulawayo Progressive Residents Association vaEmmanuel Duwe vanoti makomishina aya anofanira kunge ari vanhu vasingaite zvematongerwo enyika. Makanzura anotarisirwa kugadza kana pave negurukota idzva richasarudzwa nemutungamiriri wenyika. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Basa redu ndere kukudzai imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kana wowo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara. Kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu, kana wowo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinodawo kuti muzive kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzeresa ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsambambozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com. Studio ine kanamba 7@voanews.com. Munokwanisa kutitumira WhatsApp kana text message panamba dzinoti 1-202-465-0318. Tinodzokorera zvakare nhamba dzedu idzi 1-202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinokurudzira kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukama hwemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nevatori venhau hwasvika pakaipa zvichitevera chiwirangwe chaitwa nemazana nemazana emapepa nhau abatana achizvidzivirira kutukwa kwaanogara achiitwa navaTrump. Mapepa nhau mazana matatu nemakumi mashanu munyika yose ari kutarisirwa kuburitsa paamire uye achikurudzira kushanda kwawo akasununguka. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court nemusi wechitatu svondo rinouya riri kutarisirwa kutanga kunzwa nyaya yakaturwa kudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika mwedzi wapera. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rakati mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndo vakakunda. Nhasi Magweta vaMnangagwa neavaChamisa asangana nemutongi mukuru weMatare vaLuke Malava kuti vaone kuti nyaya iyi yotanga kuzeiwa riini. Panonzi pawiriranwa kuti Magweta avaChamisa aendese mamwe magwaro kudare nemusi weMugovera avaMnangagwa achiitawo zvimwe chetezvo nemusi weMuvhuro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZANU PF vaFortune Chasi uye munyori mukuru muMDCT inotungamirwa navaChamisa vaDouglas Mwonzora. Totanga kunzwa kubva kuna vaMwonzora.
Hongu, tiri kuona tine nyaya yakasimba zvikuru yekuti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka, sarudzo dzakabiridzirwa. Umbo watinawo ndewe kuti candidate yedu waNelson Chamisa ndo wakahwina pa election apa. saka ataimboendesa nyaya kumatare tisina shua yekuti zvatiri kutaura zvacho chine humbo nazvo here.
Honorable Chasi, touyawo kwamuri, muri kuonawo sei mapepa akaendeswa kumatarai neve MDC Alliance nezviri kutaurwawo nebato reZANUPF?
Mapepa takanyatsogara pasi tikaongorora. Chekutanga takaona izvo kuti hapana kutevedzerwa mutemo weElectoral Act, unoti izvo anenge asina kugutsikana nemari dzavo dzanenge abuda anofanirwa kunge achitaura neZEC kuti iverenge zvakare kusati kwapfuura maawa anoita 48 hours. Saka taakungotarisa isusu tichiti nemaonero atiri kuita mapepa avo anongori akazadzwa zvinhu zvese zvese zvinenge zvangofunga kutaurwa zvepolitics zvaingoiswa imomo zvichiitira kuti zvizore bato redu nenyika yese zvayo Zimbabwe.
Vamunzora munoti kudi?
Unogona kuhwina election petition ukaratidza kuti zvakabuditswa neZEC zvayakabudisa muswakati nezvayakazobudisa muswakati zvakasiyana. So muenzaniso, pane nyaya yekuti ZEC yakataura iyo tsadzo dzichingopera kuti kwakavhota vanhu vakadai ndokubva yaisa figa yacho ye 4,320,000. Payakazoannounsa maresults ayo ZEC tinoona kuti vanhu ivavo i 4,770,000. Saka zvinoreva kuti mafigures akapiwa neZEC pekutanga nezvakazobuda musarudzo zvazvakasiyana. Saka mavhoti iwayo 770,000 akaenda kupi? Ndopane imwe nyaya ipapo. Saka zvinenge zvisinei nekuvhura mabox zviri kutaurwa navachasi zvikwete.
Vachasi, munoona sei pamafigures ari kutaurwa?
Tikada kupinda mumafigures nyaya yacho ndofunga kana vateereri vangatotadza kuzivisisa kuti kati ndingangoti ndikada kungokupai example imwe chete yekuti izvo vachamisa mapepa avo vari kuti maelections akaitwa aya haana kuitwa zvinoenderana nemutemo, zvichireva izvo kuti kana maelections aitwa asina kuitwa maererano neconstitution nemamwe nemimwe mitemo yedu yakaita seElectoral Act, zvinoreva kuti hapana election inenge yakaitwa. Chinoshamisa apa ndechekuti oda yavari kuzoda kuti ibve kuconstitutional court yekuti ivo vadeclare kuti ndivo winning candidate, ivo vachiti election yacho yakaitwa haisi election nekuti haina kuitwa zvine kodzero zviri pamusoro peconstitution neElectoral Act. Saka tichiongorora nyaya yavo yese inyaya yekungoti izvo kada nii ndisina kuhwina hapafanhi kunge pane munhu akahwina.
Vamunzora, hapana dambudziko here ipapa sezviri kutaurwa navachasi kuti vari kuti sarudzo hadzina kuitwa pamutemo asi voti ndoda kunzi ndindahwina?
Chinoitika ndochokuti vachamisa havasi kuti sarudzo hadzina kuitwa pamutemo chete, vari kuti vamunangagwa vakabiridzira. Saka kana munhu akabiridzira anofanira kubva aitwa disqualified, akanga aripo akaita number 2 acho kana kuti ane mavhoti ari next acho, arunzi ari next acho iwaya, obva apiwa kuti atungamire. Saka vari kuti ivo besides kuti sarudzo idzi dzanga dzine zvizhinji zvakashata zvakaita sokutengwa kwevanhu nechibage, kutengwa kutyidzirwa kwevanhu, zvine munhu aizviita, zvine bato raizviita. Saka bato iroro harifaniri kubhenefita. Tichienda pamutemo weconstitution, unobvumira iwo kuti kana munhu asina kugutsikana anoenda kumatare edzimhosva kuconstitutional court within 7 days. Ndo zvakaitika izvozvo. Kana constitutional court yatonga ine zvinhu zvainogona kutonga ichiita zvitatu. Chekutanga ndechekuti inogona kuti munhu achallenger iyeye ndiye ahwina, akahwina. Inogona kuti constitutional court iyoyo inogona kuti tiri kuona kuti kana tanzwa mafacts aya hazvina chokwadi kuti akahwina ndeupi. Koitwa inonzi election rerun kuti panotovhotwa pakare. Kana kuti inopa order yainofunga kuti iri fair kana kuti iri just.
Vachasi, petai tinzwe pane mukana here wekuti pangaitwe kana dzimwe sarudzo?
Ayo, dzimwe sarudzo hapana zvakadaro zvekuitika.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZANUPF waFortune Chasi. Manzwa kubva kumunyori mukuru muMDC tinotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Mwonzora. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhuru kuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Aretha Franklin muimbi wemuAmerica anozivikanwa nemamiriyoni evateveri vake pasi rose samambokadzi wemusambo weSoul ashaya ave nemakore makumi manomwe nematanhatu ekuberekwa. Franklin ashaya nhasi china kumusha kwake mudunhu reDetroit uko anga ari kuchengetwa muchipatara zvichitevera hondo yake ndefu negomarara. Mushure mekuberekwa musi wa25 kurume 1942 kuMemphis kuTennessee, Franklin akazokurira kuDetroit uko baba vake vaC.L. Franklin vaive muparidzi aive nemukurumbira. Chipo chake chekuimba chakatanga kuonekwa achiri muduku apo airidza piano pamwe nekuimba nziyo dzechitendero munguva yaiparidza baba vake. Franklin akazopinda mumusambo wepop nejazz ave nemakore gumi nemasere achishanda nekambani yekutsikisa manzi yeColumbia Records. Asi kuzobudirira kwake kwakazouya muna 1967 ave kushanda nekambani yemumanzi yeAtlantic Records. Akazosimukira kuita mukurumbira munyika yose gore iroro nenziyo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira Chain of Fools, A Natural Woman neyakaita mukurumbira mukuru Respect, iyo yakave mhanzi yake yekutanga kuita number 1 paBillboard Hot 100. Chimbo ichi chakanyorwa nemuimbi ainyora nziyo Otis Redding uye akashaya mugore rachaburitswa muna 1967. Asi Franklin akashandura chimbo ichi kuchiita chimbo chenyika kana kuti anthem yevatema nevanhukadzi mushure mekunyora zvakare mamwe emashoko nekuisa mimwe mitsara yaiperetera zita rechimbo ichi rekuti Respect. Tsvakaizva zvinoreva kwandiri.
Tarasikirwa zvikuru.
Franklin akanyorawo zvakare madamba refu akaita mukurumbira akaita saAmazing Grace naYoung, Gifted and Black. Franklin akaita dambudziko neuremu hwemuviri wake pamwe nedambudziko reutano hwake, asi kunyange zvake akanga achidaro mukuchembera kwake izwi rake rakaramba richitapira. Muna 2009 akaimba pakugadzwa kwemutungamiri wenyika vaBarack Obama, akatandadza vanhu nekambo kaakateedzera kanonzi My Country Tis of Thee. Marvelous Muhlanganya uye ataura naamai Danai Maluwa kuti tinzwe maonero avo nekushaya kwemuimbi uyu.
Tarasikirwa zvikuru nemuimbi wamukurumbira akabata isu majenereshen yedu muchirungu vanoti mababy boomers vakazvarwa between ma50 in the early 60s. Saka tarasikirwa zvikuru. Mimanzi yake yaiva yeso yakanyalala inopata intercultural, interracial. Hapana munhu waingoziva kuti Aretha ari kuimba wangu asingakasi kuti munhu mutema kana kuti murungu waingonzwa izwi rake chete raingo kunyaradza.
Tinoona kuti muna 2005 akawana iye achipuwa menduru nemutungamiri weAmerica vaGeorge Bush. Zvazvakakosha sei kuti awanikwe achiremekedzwa semuimbi?
Ndo zvandataura kuti kuimba kwake tangwa kuri kuchienda across the board. It was interracial, intercultural. Saka aitova munhu akamirira America nemadzimai, patori madzimai nekuimba kwake. Muchirungu yavanoti cultural icon, akatosiya dzinde rake rekuimba kwake. Vanotaura vanoti akatanga kuridza piano ane 5 years. Baba ake vari kumufundisa achiimba muchechi. Saka munhu akakurira akadzama munyaya dzekuimba.
Takazomuona achiimba pakugadzwa kwemutungamiri mutsva wechitema imo muno muAmerica, vaBarack Obama. Izvi zvakakubatai sei imi sechizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica.
Ndakazwa kufara chose kuti mudzimai uyu akaimbawo ndiri muno muAmerica ndikavawo ene tinogara padhuze nepadhuze saka zvaitoita kunge ari kuimba padyo nemba yedu. Ndakazwa kufara chose.
Pane dzimbo dzake dzaakaimba.
Tinotenda mai Danae Kaluwa. Musakangana wachirongwa che Women's Round Table na 8 PM. Apo tiri kutarisa mamiriro yakaita zvinhu munyaya dzematongerwo enyika. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.